Magweta ava Munangagwa asvitsa mapepa kudare reconstitutional court achipikisa chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda mutsarudzo dzemwedzi wapera zvitendekwe parutivi. Vachamisa vanoti tsarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, vachi ndivo vakakunda mutsarudzo iyi. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda mutsarudzo iyi. Rimwe remagweta vamunangagwa uye vari munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vasinhira kuti vasvitsa mapepa avo kudare.
Tafaila mapepa takamirira President Emmerson Damso Mnangagwa tichiratidzira kudare kuti izvo vana vachamisa vakakundwa maelections zviri pachena, vari kutambisa nguva yevana veZimbabwe. Vada kutokanganisa kuti President Mnangagwa vagadzire magariro enyika, vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Pari zvisinei, tosiya nyaya dzakawanda kudare tiringoona kuti tiri kutambisirwa nguva yedu neveMDC vakadyiwa maelection. Havana kukumbira kuti mavhoti atariswe, havasi kuti dare ritariswe mavhoti kuti vanhu vakavhota sei. Saka tinoziva kuti sarudzo ndeya mavhoti. Mavhoti kana akawanda President Mnangagwa ndo anoziva hwina. Saka ivo matechnicality avari kuda kuuya nawo hatizivi kuti anobva nokupi. Saka tine chikwadi chokuti nyaya vaisa kudare tinoihwina seZambia.
Vamangwana vati mapepa avasvitsa kudare anotsinhira zvakataurwa neZEC kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vakati vanotarisira kuti nyaya iyi haifanire kutora nguva paichanzwikwa mudare.
Zvavari kutaura kumanewspaper zvakasiyana nezvavari kutaura kumatare. Dai manotarisa zvavari kutaura kumatare zvakasiyana. Havana kumbotaura nezvamav11, havana kuunganidza mav11 vari kutaura nezvavo. Dai vakanga vaunganidza each and every v11 repa polling station yoga yoga vachiti aya mav11 aya tikaahwerengedza tikaaanotipa figa yakati yakasiyana nezvakataurwa neZEC. Havasi kudaro, ZEC iri kutaura iyo kuti takaverenga mavhoti tikaona vamunangagwa vakakunda vachamisa. Saka ZEC inenge ichitsigirawo kuti maelections akafamba zvakanaka, President Emmerson Mnangagwa ndo akakunda.
Magweta vamunangagwa akamboedza kusvitsa mapepa avo nemusi wemubvuro, asi akawana dare reconstitutional court rakavhara sezvo raive zuva rezororo. Zvichitevera kusvitswa kwemagwaro aya, vachamisa vane mazuva matatu avanosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kupindura zvaiswa mudare navamunangagwa. Ndo kana vachida kuita izvi, uye vanofanirwa kuisawo zvizeremisero yenhanganyaya yavo kana kuti heads of arguments. Kana izvi zvichinge zvaitwa, dare rinochitanga kunzwa nyaya iyi. Dare reconstitutional court rinofanirwa kupedza nyaya iyi mukati memazuva 14. Zvichakadai, mutungamiri wemubatanidzwa wecoalition of democrats vaElton Mangoma, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika vakakundwa navamunangagwa navachamisa, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita yezvakabuda musarudzo inoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti akaziviswa neZEC, vachiti ongororo yavo yakabudisa pachena kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anokodzera kuti vagadzwe semutungamiri wenyika. Vamangoma vati panotofanirwa kuitwa sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamangoma vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu 40 nezvisere zvine zvidimu zvinomwe kubva muzana kana kuti 48.7%, uye vachamisa vakawana zvikamu 40 nezvisere zvine chidimu chimwe chete kubva muzana kana kuti 48.1%. Vamangoma vati vachasvitsawo mapepa avo kudare mangwana sezvo vari mumwe wevanhu vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakanyorwa pamapepa navachamisa kuti vape mhinduro dzavo kudare pachikumbiro chakasvitswa navachamisa kudare reconstitutional court chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi.
Ito ndo saka teita kuti isusu tenge takatopokana nazvo tichiti zvinenge zvabudiswa neZEC zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Taitoda kuti tione maauditor anozotitaurira kuti zveshuwa ndizvozvo, asi nenhamba dzatakazoonawo neumwe umbowo hwatazoonawo nemumapepa mavachamisa anga arimo, isu tiri kuona kuti nhamba dzakawanikwa nevese hapana akawana na 50%. Saka tichiona isu tinoona kuti inguva yangu yenyaya yekuti taitwe rano.
Kunyange hazvo mashoko avamangoma achipesana neavachamisa yekuti vachamisa vari kuzviti ndivo vakakunda musarudzo, pane kuwirirana pakati pevaviri ava panyaya yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka pasodumbiro remitemo dare reconstitutional court ndiro chete rinopa mutongo panyaya dzakadai uye zvaratura hazvipitiswe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.